app iyo inonzi Morgan Tsvangirai 2018 yakaparurwa musi wakubvumbi 18 iro rinovezuva rekucherechedza rusununguko rwenyika uye inoshanda panharembozha dzechizvino zvino kana kuti masmartphone anoshandisa software yemaiPhone kana maiPad pamwe chete neAndroid. Kana munhu wave neapp iyi pafone pako unokwanisa kupinda pamuzinda kana kuti pawebsite inoti www.votemorgan.org iyo inokuratidza zvinhu zvakawanda pamusoro pavatsvangirai nebato ravo uye unokwanisawo kubvunza mibvunzo, kutenga mbatya dzakasiyana-siyana kana kupawo mari kubato iri. VaNigel Gambanga, avo vanoenyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vachishanda vakazvimirira vega, vanoti kuparurwa kweapp iyi kwakanakira bato reMDCT vachitiwo izvo zvinoratidza kuti bato iri riri kufambirana nenguva.
Zvakanakira mobile application iyi ndezvekuti bato reMDC rinokwanisa kutaura nevanhu veZimbabwe ichivaudza zvese zvairi kuita uyezve pamusoro peiyo macandidates ayo before sarudzo yekuya ya 2018. Rimwe dambudziko rinosimbowana mabato akaita seMDC asiri iyo bato reZANU-PF kutonga ndeyekuti dzimwe nzvimbo dzinowanikwa nhau dzakaita seZBC neHerald kazhinji kacho hadzidi kunyora pamusoro pezvemamwe mabato akaita seMDC zvakanaka. Asi kana MDC ichikwanisa kugadzira iyo nzvimbo yayo yega zvakaita semobile application, inogona kutaura nevanhu vese veZimbabwe zvakanaka pasina kumbunyikidzwa kana kurambidzwa kutaura zvinhu zvakanaka.
Kubvira pakaparurwa app iyi kusvika pari zvino, pane vanhu vane chitsama vanyora pawebpage inofambirana neapp iyi vachirumbidza urongwa uhwu. Mumwe wevanhu ava ndemumwe azviti anonzi Shelton Chiyangwa, uyo ati app iyi yakanaka zvikuru uye anovimba kuti bato reMDCT richakwanisa kugadzirisa zvimhingamupinyi zvose zvarakatarisana nazvo kuti rigokwanisa kukunda musarudzo dzinotarisirwa kuitwa mugore rinouya. Asi vaGambanga vanoti kunyange hazvo vanhu vakawanda munyika vave kushandisa masmartphone anokwanisa kuenda paindaneti, vakawanda vavo vanoshandisa zvinhu zvakadai seWhatsApp pamwe neFacebook chete sezvo zvine mutengo uri nani. Vanoti nekudaro havaone vanhu vakawanda kunyanya vekumamisha vachishandisa app iyi.
Zvinonetsa muZimbabwe ndezvekuti mamobile applications anowanzoonekwa sekunge anodhura nekuti anoda kushandisa internet, and vanhu vakawanda muZimbabwe havana mari yekuti vatenge internet, vanoona kunge zvinodhura. Saka vanozongoti regai tisiyane nazvo tongoshandisa nhau dzatinowana kubva kune hama neshamwari kana kuti dzinotumirwa pane mamwe maapplications akaita seWhatsapp neFacebook. MDC inofanira kuziva kuti pachange pane dambudziko rekuti vanhu vakawanda vachangotadza kutora iyo application yavo yavagadzira sezvo isiri paWhatsapp kana paFacebook, and izvozvo zvichatadzisa vanhu vakawanda kuti vawane nhau dzacho dzeMDC dzavakuda kuti vawane kubva paapplication ipapo.
Vasoul Kabweza ndiwo mupepeti webepanhau repaindaneti rinonzi Taxim. Vakabweza vanobvumiranawo navaGambanga vachitiwo vanhu vakawanda munyika vanonyanya kushandisa WhatsApp neFacebook uye havaone veruzhinji vakawanda vangakwanise kuburitsa imwe mari kuti vakwanise kushandisa app iyi.
App itsva iyi yeMDCT handioni vanhu vakawanda vachiishandisa nekuti vanhu vangojaira kushandisa zvemabhandlo. Vanhu vanozoti kune WhatsApp bhandlo kana Facebook bhandlo, saka vanhu vakangopinda mubhandlo ravo iroro ndiyo intaneti yavo yavanotoshandisa iyoyo. Zvino ukaita imwe app iri kunze kwezvinhu izvozvo zvinonetsa kuti vanhu vaishandise. Vanhu vanenge vasina mari yekuti vaidownload kana mari yekuti vaise mufoni mavo vakwanise kuona zviri mukati meapp iyoyo.
Mumakore apfuura vebato reMDCT vakamboita urongwa hwekushandisa nharembozha mukuedza kutaura nevatsigiri vavo vachishandisa kambani yeEconet, asi vakazomira kuita izvi mushure mekunge kambani iyi yatyisidzirwa nehurumende. Pavabvunzwa nezvazvo uye kuti vanofungei nemaonero ekuti app iyi haikwanisa kushandiswa neveruzhinji, mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 parunhare kuti hapana zvakawanda zvavangataure pamusoro penyaya iyi sezvo vati kuita izvi kungave kufugura hapwa kungazobatsira vamwe vavanokwikwidzana navo mune zvematongerwo enyika. VaTamborinyoka varambawo kubuda pachena kuti bato reMDCT rakashandisa mari kuita app iyi pamwe newebpage inofambirana nayo. Vakabweza vati sekuziva kwavanoita zveICT havafunge kuti pane mari yakawanda yakashandiswa pakuita app iyi, vachiti kuita zvinhu zvakadaro hakudedzeri mari yakawanda. Vatiwo zvingabatsira vebato reMDCT kuti app yavo ive inokwanisa kubatanidzwa nezvimwe zvakadai seWhatsApp kana Facebook, izvo zvinonyanya kushandiswa neveruzhinji, uye kuti vaitewo hurongwa hunoita kuti kana hurumende ikafunga kuvhara zvinhu zvakadai seWhatsApp neFacebook, vebato iri varambe vachikwanisa kuramba vachitaura neveruzhinji.
Maonero edu, muZimbabwe munogona kunge kune vanhu vanokwana 5.2 million vanoshandisa WhatsApp month yese. Saka kuwana nzira yekuti vakwanise kutaura nevanhu apa WhatsApp zvinhu zvine musoro kudarika kuita mobile app iri payo yega. Zvimwe zvaikwanisa kuita kuti app yavo iyi iveo nemukana chero mushoma wavo zvavo wekuti ishandiswe ndezvekuti vaikwanisa kuita kuti idyidzane dyidzane neWhatsApp. Vanhu vakwanise kuti kana vari mumobile app iyi vanokwanisa kutora zvinhu imomo vachikandira shamwari dzavo paWhatsApp vachitaura nezvezvinhu zvaanenge vachiona muapp umu.
VMDCT vanowanzochema-chema nerekuti vanoshaiswa mukana wekuzvishambadza kune veruzhinji panhepfenyuro dzehurumende pamwe nemumapepanhau acho. Nyanzvi dzeICT dzinoti kuvepo kwemasmartphone pamwe neinternet kunogona kubatsira mapato anopikisa padambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.